Mumashoko avo kuvatori venhau, mutauriri weJudicial Services Commission, amai Constance Makoni Totlana, vati vachavhara maofisi avo pamwe nemamwe matare edzimhosva kwemazuva maviri kuitira kuti vakwanise kuchenesa nzvimbo idzi mushure mekubatwa kwevamwe vashandi nechirwere cheCOVID-19.
Tinoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuvharwa kwenguva pfupi kwehofisi yedu huru, head office, nemamwe matare edzimhosva mushure mekunge paitika maconfirmed COVID-19 cases. Kuvharwa kwematare edzimhosva aya nehofisi huru kuri kuitirwa kuti pakwanise kushambidzika zviri pamutemo maererana nema World Health Organization protocols kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira.
Amai Makoni vati matare gumi nemapfumba machavharwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Harare, Bulawayo, Chitungwiza, Shurugwi, Plumtree nedzimwewo.
Matare edzimhosva ayo achange akavharwa mukati mezuva ranhasi neramangwana anosanganisira Harare Civil and Criminal Rotten Row Courts, Tredgold Court in Bulawayo, Gweru Criminal, Gwanda Civil ne Criminal Courts, Plumtree, Mutawatawa, Shurugwi, Chitungwiza, Goromonzi, Norton, Rusape, Chegutu, Inyati, Kadoma, Mbare, Nemutare Civil and Criminal Courts. Tinoda kuzivisa zvakare ruzhinji rweZimbabwe kuti nyaya idzo dzaifanha kunge dzichinzwika nhasi dzakuzonzwika musi weFriday apo tichange tazovhura, ende dzaifanha kuzonzwikwa mangwana dzakuzonzwikwawo neMandi.
Gweta rinorwira kodzero vamarufu Mandevere vati kunyange hazvo zvekumbovharwa kwematare kuti apfapfaidzwe mushonga yekuuraya utachiona hweCOVID-19 kwakanaka, zvinoita kuti vanopomerwa mhosva vasatongwa mhosva dzavo nenguva yakakodzera. Vati upenyu hwevandu hwakanyanya kukosha pazvose, nekudaro kana kumatare kune vabatwa neutachiona kunofanirwa kutorwa matanho ekuona kuti hapana mumwe munhu anotapurirwa chirwere cheCOVID-19.
Danho rapiwa neJudicial Services Commission rose danho rakanaka zvikuru kuti kana chirwere changa chanyanya kupararira uye chichipararira nekumatare edzimhosva, zvakakosha kuti pambovharwa podirwa mushonga kuitira kuti chirwere chisafamba. Kumatare edzimhosva kunouya nekusangana vanhu vakawanda zvikuru vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka pakavaipo panotangira chirwere, chirwere chinopararira chichipinda munzvimbo dzose dzine vanhu vakawanda. Tozviziva zvedu kuti vanhu vanofanirwa kuzi vatongwe mhosva nenguva, asi upenyu hwevanhu hwakanyanya kukosha kudarika kutongwa kwedzimhosva.
Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana manomwe negumi nevasere, kana kuti 4718. Vanhu zviuru zvina nemakumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiya vanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga vava zana rezviuru nemakumi mana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 145,632. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi masere navapfumbamwe, kana kuti 3,896,589 vakanga vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 2,910,953. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yeCOVID-19, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.